ndinakuisa zvinhu izvi pasocial media, asi ndinotsidza kuti ndakanyora matsamba akaenda kuna president vanga varipo vaMugabe ndichitaura nezveuori wanga uchiitika kuNet1, ndikazonyora futi rimwe document rakaenda kuna current president vaMnangagwa ndichitsanangura uori uri kuitika kuNet1 nekuPotras.
Kana muchiti makaendesa umbowo hwekuti pane uori hwaiitika, sei nyaya iyi isina kuferefetwa semaonerenyu?
Ndo zvinotondishamisawo chaizvo chaizvo kuti ndakaisa zvinhu izvi musi wa9 May 2016 kune vakuru vanga varipo vaMugabe, asi handina kuwana zvichaitaridza kuti vakatambira mapepa iwayo, asi ndakaisiya kuofisi kwavo.
Kana muchiti pane uori hwaiitika muchidimbu, zvii chaizvo zvamusina kufara nazvo zvamaiona seuori?
Ya, chokutanga ndechekuti vakachinja management yanga iripo kuNet1 vachiisa hama dzavo kana kuti vamwe vanhu vakabatana neBank inonzi Nedbank, hama dzavo kuzoita hama dzaformer first lady dzakaiswa kuNet1 iko ichadzingwa pasina mhosva. Vakaita inonzi forensic audit, vakashayiwa mhosva, asi still vakaenderera mberi vachidzinga vanhu kuti vaone kupinza hama dzavo. Kwozoita mari dzainzi Net1 ibhadhari kambani inonzi Megawatt Energy yemuChina 4 million, asi takatarisa nemamwe makambani vakati ivo vaikwanisa kuita basa iroro for 155,000 euros, kwete 4 million US dollars yaidikwa iyi. Uyezve mari iyo yainzi ibhadhari weku bhengi rekuMauritius, asi Megawatt Energy yakanyoreswa kuSouth Africa.
Tasawo nyaya yamataura yekuti paiita sekuti paipinzwawo basa hama dzaamai Mugabe. Mungati izvi ndo zvakaita kuti nyaya isaongororwe here kana kuti pane zvimwewo?
Tinofungidzira kudaro kana anonzi mainterface rally aya aitwa naformer first lady, mayouth interface rally aya, zvinonzi ngekiri Net1 ndo yainzi bhadharai mari iyo. So vaida kuti vakaikana kwini yevanhu vavo vanokwanisa kudii kuti bhadharai mari kwakati chichi and so forth.